This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro zvita 15/2014 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanosara vari panyanga apo mutungamiri wenyika vari pazororo.
MDCT inodoma vanyori vemapazi akasiyana-siyana zvichitevera musangano weNational Council mukupera kwesvondo.
Zimbabwe yotarisa remangwana rayo munyaya dzemitemo zvichitevera kupera kwemitemo yematunhu yakapera nezuro.
Iyi ndiyo imwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vatanga zororo ravo repagore nhasi sezvavanoita makorose vachienda kunyika dzekumabvazuva. VaMugabe vakabuda munyika nezuro vachisiya mutevedzeri wavo wekutanga vaEmerson Munangagwa vari panyanga kekutanga muupenyu hwavo. VaMugabe vanotarisirwa kudzoka pakati pemwedzi wandira gore rinotevera. Mutungamiri wenyika vakasarudza vaMunangagwa navapelekezela Mpoko kuita vatevedzeri vavo svondora pfuura mushure mekudzinga amai Joyce Mujurubasa vachiti vainge vava kuda kuvapidigura pachigaro. VaMunangagwa munhu agara aine shungu dzekuva mumwe vatevedzeri vavaMugabe. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti vaMunangagwa havana zvitsva zvavanoita zvakange zvisingaitwe naamai Mujuru kana vaMugabe vari pazororo. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 aita hurukuro nenyanzvi munyaya dzemitemo uye vari chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch vadeva mavhinga kuti tinzwe maonero avo.
Zvingareva hazvo kuti mukana wavawana wekuti vafare vakabata matombo vari pachigaro. Asi chavachakurumidza kuonawo vaMunangagwa ndechekuti kubatiswa matomu vakuru vanoti kunzidzi pakate hanzi kudzidziridze zvishoma zvavanokwanisa kuita zvine mutsauko, nekuti hapana chimwe chikuru chavangaita vakabata matomu. Vanotongomirira bedzi kuti vanhu vari kuzororo kana vaMugabe vadzoka ndivo vanokwanisa vega semutungamiri wenyika kuita zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuita misangano yekabinet yemaminista, zvinosanganisira kupinda mune nhaurirano nedzimwe nyika dzepasi rose kana kunyora zvimwe zvitenderano kana kugadza makurukota nevamwewo. Zvese izvi mubati wechigaro vaMunangagwa vakwanise kuzviita.
Hapana zvimwe zvishungo here zvavanogona kutora vaMunangagwa semunhu akafanobata chigaro?
Hapana zvachose zvisungo zvavangatore kana kupinda kana dzimwe mhiko dzavangatore, nekuti chiripo chete ndechekuti vakangobata matomo vakamirira kuti vaMugabe vadzoke kubva kuzororo. Zvizhinji zvinoitwa nenyika zvinotomirira mukuru wenyika. Nekudaro iko zvino tingangoti semutsva wetsambo vanogona kuti vafare chaizvo nematomo avapiwa, asi kungopakatiswa chete havakwanisi kuridza zvachose.
Saka uku kufanobata chigaro nezita chete, hapana kana basa rinoitwa navaMugabe vaMunangagwa ravanogona kuita vaMugabe vasipo?
Hapana zvachose. Bumbiro remutemo rinoti iro kunze kwekunge makurukota emukabhineti vakawanda vacho vanyora chibvumirano chekuti mubati wechigaro angaite zvakati kana zvakati, vaMunangagwa havakwanisi kana kutuma mauto kuti vaite chimwe chinhu, havakwanisi kana kunyorerana zvibvumirano nedzimwe nyika, havakwanisi kugadza gurukota mukabhineti kana kubisa gurukota, havakwanisi kana kuti vashandure zvanga zviripo kana kuti vati mukati mekabineti uiwe chiita zvakati iwe chiita zvakati havatokwanisi kuti vagare kabineti mukuru wenyika asipo ndodambudziko riripo rekuti chikuru chavangaita chinenge chiri chekuti vangoonekera chete kuti zvinzi pane aripo akabata matomu evakuru venyika asi masimba chaiwo chaiwo vamugabe vaenda navo kuzororo.
Wadhiwa Mavhinga, vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari chipangamazano musanganiro reHuman Rights Watch, vanga vachitaura vari parunare natungamiri Nkomo weStudio 7 vari muJohannesburg, South Africa. Direct from Washington, the
voice of America, VOA.
MDC inotungamirwa navamugeni tsvangirai inoti musangano wayo weNational Council wakaitwa nemugovera wakabudirira zvikuru uye wakakwanisa kutambira zvesungo zvakabuda paCongress yebato yakaitwa mukupera kwagumiguru. Mutauriri webato iri vaObert Gutu vanoti National Council yebato ravo yakatambira kuvandudzwa kwebumbiro rebato pamwe nekudomwa kwenhengo dzichange dzichibata zvigaro mapazi akasiyana-siyana. VaGutu vanoti musangano uyu wakapawo mukana kumutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai kuti vadome nhengo 15 dzinopinda muNational Executive.
Nhengo idzi dzinosanganisira vaGideon Shoko, vaJob Sikala, vaNelson Chamisa, vaEddie Cross, vaElias Mudzuri, amai Stembile Mulotywa nevamwe. Vatsvangirai vakadomawo zvakare nhengo 21 dzichabata zvigaro zvevanyori vemapazi akasiyana-siyana sezvinodiwa nebumbiro remitemo yebato iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGutu pamusoro penyaya iyi.
Takatanga nomusangano weNational Council. Musangano uyu wanga uri wokupedzisa basa rakanga rasiyirirwa patakaita National Congress yedu yeChina, 4th National Congress. Nhengo dzose dzinofanira kunge dziripo, nyika yose dzakadziripo. Ndinofarawo kutaura kuti kwava kune vamiririri veprovinsi yekusouth Africa vanokwana vana kana vashanu vakauya pakataurwa zvinodzama maererano nebasa rakanga rasara paCongress, kunyanya-nyanya nyaya dzatinotidzo muchirungu maconstitutional amendments, awo anova akaindoswa akagadziriswa. Zvangosara kwasara kuti vanonyora nyanzvi dziya dzichanyora constitution dzichazenge dzaakutora zvakagadziriswa musi wemugovera dzonyora dzobuda neconstitution new one yemusangano weMDC.
Tinonzwawo zvakare kuti iwo musangano wenyuyu makatora mukana wekudoma vanyori vanenge vachizomirira bato renyu mumapazi akasiyana-siyana. Mungatiudza pamusoro pazvo?
Ichokwadi, mutungamiriri webato vaMorgan Tsvangirai vakadoma vanyori vatinoti muchirungu maportfolio secretary vachange vachimiririra bato muNational Executive. Asi ndodazve kutanga kutaura kuti president vedu vaTsvangirai vakadomazve vanhu 15 vachange vachipinda muNational Executive. Vanhu ava vari 15 kudaro vanhu vanonzi vapinde muNational Executive vachidomiwa mazita avo naPresident.
Zvii zvitsva zvamungatarisira kune ivo vanhu vamataura ava zvingashandurwa tichitarisa kuti vamwe vanga vachigunun'una kuti bato reMDC rinenge ranga rakuti netei madhonzera aranga richiita munyaya dzezvematongerwo enyika?
Mukanatsoona varume nevakadzi nevamwe vakapuwa maportfolio committees kuti vatungamirire vanhu vanonziwo matonza chaivo pamusangano, vanhu vanoziva gwara romusangano, vanhu vane unyanzvi hwakasiyana-siyana zvichienderana nemaportfolio avakapiwa. MDC pari zvino yakasunga dzinobata nokuti tinoona kuti varume nevakadzi avava vanhu vane unyanzvi zvekuti vanezenge vachikwenenzvera mapolicies ebato redu kuti nguva nenguva tinenge tichiti isu hatichazvioni sebato rinopikisa chete, taakutozviona sebato rakamirira kutonga.
Avanga vari mutauriri weMDC vaObert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vanoti nhengo dzavo dziri kuoneswa chamutavanhava nevatsigiri vebato reMDC team musha wechitungwiza. VaMafume vanoti imwe nhengo yebato ravo yarohwa zvakaipisisa mangwana nanhasi uye itori kuchipatara cheAvenues Clinic kwairi kurapwa. vamafume vanoti vatsigiri veMDCT vanozivikanwa nenhengo dzavo uye vari kutichitungwiza musha usingafanirwe kugarwa nenhengo dzeRenewal Team. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Taita dambudziko rekuti vamwe vedu ava vanenge vakuita zvinoitwa nevanhu vezano zvokurova vanhu kana vachiita mamiting. Saka tine Orange Day redu kuchitungwiza, vanhu vachisangana vakapfeka matisheti edu eorange akanyorwa kunzi Renewal. Vava kubva pamusangano vamulambo vanova vamwe memba yeNational Working Council yedu vakabatwa vakarohwa zvakasimbarara nevakomana veMDCT. Varohwa kudaro tavaendesa kuchipatara. Takafunga kuti kuda zvinhu zvangoitika nemunhu ari overzealous. Nhasi makuseni pane vamwe vanga vachifamba vachipfuura pamashops ekuL vanozivikanwa kunzi vari kusapota bato redu, abva arohwa makumbo akadambuka tsinga yegumbo. Kutaura izvozvi ari muAvenues Clinic apa anyorwa futi nevakomana venhengo rebato MDC vachangirai. Tiri kushamisika kuti ko nyaya yekurovana iyi yabva kupi. Tati tiri kungoita mamiting edu zvakanaka pasina mhirizhonga, pasina vari kuti disturba. Tatishamisa kuti ndivo vatotanga nekurovana nesu.
Chii chaita kuti mufunge kuti nyaya iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika?
Matauriro avari kuita, vari kutaura kuti imimi muri kusapota zveRenewal, imimi makapuhwei mari nehurumende, imimi vakasungisa vamwe vedu vakarova vamwe venyu kusvika vabuda, hatikuregedzei. Vakomana vatinoziva vanoita zvepolitics hapana kana chikwereti chavakakurukana nevakomana ivavo, hapana pavanosangana navo kunze kwezvepolitics. Ende kutozive vanhu vekurova, kutoziva kuti ava vanhu vatanga tichifamba navo pasina kana kukoretesana kana zvimwe zvipi zvanga zvakaitika pakati pavo.
Nyaya iyi maiisvitsa here kumaoko emapurisa uye pane vatu vasungwa here?
Nyaya iyi taisvitsa kumapurisa. Pane hwani asungwa, vamwe vake vaiza. Mapurisa ari kumanya nokutsvaga vamwe vacho kuti vavadane vavabvunze kuti kuo izvi vari kuzviitirei.
Vanga vari mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7. Studio 7 yabata mutauriri weMDC Vaobet Gutu kuti tinzwewo divi rebato ravo panyaya iyi, asi vaGutu vati vanga vasati vanzwa nezvekurohwa kunonzi kuri kuitwa nhengo dzeRenewal Team.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri musakanganwa kuti munokwanisawo kutibata pa 919 AM, 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vakawanda vanonzi vatiza mumba yekudyira muSydney kuAustralia, umo mune murume ane zvombo ari kurambidza vanhu kubuda muLind Chocolate Cafe. Mapurisa emuAustralia anoti munhu akachengetedza vanhu ava zvine chisimba ndewe kuIran uye achinzi Manharom Moniz. Mukuru wemapurisa muNew South Wales Commissioner Andrew Scipione ari kuramba kuti aya mabasa emagandanga, asi achibvuma kuti kumbunyikidzwa kwevanhu vari mumba yekudyira iyi kunogona kutora mazuva akati wandei kusati kwagadziriswa. Manharom Moniz aizivikanwa nerekuti Manteki Boreji asati achinja zita rake.
Muchuchisi wemuPhilippines ari kurovera mhosva muto weAmerica yekuuraya muna Gumiguru, munhukadzi wemuPhilippines akazviita munhukadzi asi iye akazvarwa ari murume. Mhosva iyi yaturwa mudare redzimhosva zviri pamutemo nhasi kuna Private First Class Joseph Scott Pemberton. Chiitiko ichi chakonzera kuti vanhu vekuAmerica vavengwe munyika iyi vanhu vachiratidzira mumigwagwa. Muto uyu ari kupomerwa mhosva yekuuraya Jennifer Lord, uyo ane makore 26 yekuberekwa. Achiri murume ainzi Jeffrey. vachitaura paterevhizheni muchuchisi mukuru Emilile Dos Santos apomera Pemberton mhosva yekudzipa Jennifer ndokupedzisira auroveresa musoro wake pachimbuzi. Akawanikwa aine mhosva iyi, Pemberton anogara mujeri kwemakore makumi mana.
Varwisi vechikwata cheAl-Qaeda vanodyidzana neNasri Front nezvimwe zvikwata zvechiIslam vatora nzvimbo mbiri dzemauto dzakakosha kuchamhembe kwakadziva kumawirira kweSyria. Sangano rine muzinda muBritain reSyrian Observatory for Human Rights rinoti varwisi vabva kuchikwata chinonzi Jand al-Aqsa vabatsirana nevarwisi veNusra mukutora besi reWad Deif mudunhu reIdlib pamwe nerimwe besi reHamidiye. Sangano iri rinotiwo mauto ehurumende 31 uye varwisi 12 vedivi rinopikisa vafa mukurwisana kwakatanga nezuro.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM, 4930 kana pa 12080 ne pa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutipata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizday kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wizday, tsvagai channel yakanzi CHZim. Kana muri kunetseka kana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pa channel CHZim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Ino iStudio 7 anemi muchirongwa ndinwenyu Blessing Zulu nemwe wangu Jonga Kandemiri tiri mu Washington DC.
Vana chiremba muzvipatara zvehurumende vanogona kukanda mapadza pasi panguva yakakosha zvikuru yekisimusi nenyaya yekunetsana kwavo nehurumende panyaya dzemihoro. Hurumende inoti iri kuda kubvisira vana chiremba mari yemazuva ose avakapedza vachiramwa mabasa. Vana chiremba vakaratidzira kwemavhiki matatu kubva muna gumi guru kusvika muna mbudzi. Hurumende yakatendawo kuti mukuratidzira kwavana chiremba uku vamwe vanhu vakarasikirwa neupenyu.
Asi panenge paramba paita ropa rakaipa pakati pavana chiremba nehurumende panyaya dzemihoro kubva panguva iyi kusvika pari zvino. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande kuti tinzwe zviri kuitika.
Isu taka tiri kungoona mumapepa tichivanyaona Dr. Chinedza Deputy Minister weHealth vari kutotaura kuti vari kuendera mberi nekudzika mari idzodzo. Vari kuendera mberi nekutaurawo kuti machiremba paanga asipoko basa for 2 weeks dzaanga akadhakwa achiputa fodya. Izvi zvinova zvinhu zvakatikatyamadza, zvinhu zvatiri kuramba kuti nai minista izvi zvataiswera tinegoshita neni ndowana mungati vanga vakadhakwa here yavo. Isu tinondokumbira kwavari kuti ngavaperesei kugadzirisa problemu iripo pane kuda kutsvaga mapockets ekuda kuti vashungurudze vanhu, vashungurudze vanachiremba avo vari kushanda muenvironment paumarara zvikuru. Hakuna chiremba pasi rino unotambira 50 cents pa hour. Hakuna chiremba pasi rino unotambira 60 cents pa hour. Asi zvinhu zviri kuitika muno muZimbabwe isu tinozvitambira kuti takamirira kuti hurumende idhilivhe pana zvayakatipromisa muna January. Asi kamuriro vaakuita zvavari kuita izvi nemaitiro avari kuita aya, tinoona sekunge vangoda kuti machiremba agara zvinoitana nehurumende zvisina maturo, zvinoita upenyu wavanhu panjodzi kunyanya nyanga ino yeChristmas. Saka tinoti tinokumbirawo kumukuru wenyika, tinokumbirawo kuvanotonga kucabhineti, tinokumbirawo kumadare repalamendi kuti ngavapindire munyaya inokurumidza vanike zvidambudziko navachimedza izvi neminisitiri yavo, nekuti izvi zvinozokukodzera kuti vanachiremba zvekare vatadze kuzorapa varwere sematarisiro atinenge tiri kuita kunyanya nyanga yeChristmas inoyi.
Asi hazvizokonzere matambudziko here Dr. Nyamande kuti mukande mapadza pasi panguva yekisimusi?
Ndoo zvinhu zvatoda kupika hurumende gaive igare nesu pasi kana paina ana chiremba vakaita mhosva yofollowa due process kana pane anaendeswa kuhearing anoendeswa kuhearing kubatwa nemhosva kana kuti mutongo wakakodzera wacho ndeupi kubatira munhu mari sandobva mutongo unopiwa munhu unenge usina kuenda kubasa.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Fortune Nyamande, vati parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutedzeri wegurukota rinoona nezveutano, Dr. Paul Chimedza, kuti tinzwe divi rehurumende.
Hurumende inoti haizi nyaya yana chiremba vese mushandi wemuhurumende anenge asina kuenda kubasa. Mazuva asina kuenda kubasa haabhadharwi, munhu unobhadharirwa basa raaita. Ndo mutemo unozikamwa kwese. Ukasenzawo nhasi unopiwa mari. Ukasasenza hauna chaunowana. Vanhu vatarisirwi kuti vabhadharwe vasina kushanda. Uyu mutemo wehurumende usingachinjwi naChimedza. Mutemo wehurumende wakangowanawo Chimedza wakaupinda pabasa mutemo uyoyo uripo. Zvinoitirwa kuti vanhu vasangomuka vachiramwa mabasa. Nokuti tikati isusu munhu wese aramwa mabasa kwemwedzi opiwa masalari yake. Mangwana vanhu vanoenda kwe 6 months ku strike. Todi mangwana vanopedza gore vari pa strike nokuti inobhadharwa ka. You can be paid for being away from work. Saka isu tiri kuti as government mutemo uripo we can only do something kana mutemo maenda ku parliament kuno uchinjazve. But as it is mutemo wa hurumende ndokuti shuwa ukasenza mari unopuwa. Ukasasevenzavo government haigoni kubhadhara munhu asina chaaita.
Vana chiremba vari kutiwo havasi kufara nemashoko avari kuti akataurwa naDr. Chimedza mumapepa naume kuti vanga vachitawo zvekudhakwa vakarova manhede vachimwa mupeta vasingaende kubasa.
Zvimwe zvekuta zvokudhakwa neizvo handingazivi, handisizi kumba kwangu dzimba dzavo. Ndingataura zvezvizvo handizvizivi.
Mutedzeri wegurukota rinoona nezveutano Dr. Paul Chimedza vari parunare muHarare.
Sangano reNational Blood Services Zimbabwe rinoti rabatana nemamwe masangano mukuita zvirongwa zvekukurudzira veruzhinji kuti vape ropa. Sangano iri rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vapinde muchirongwa ichi kuitira kuti pave neropa rakakwana rekushandisa panguva yezororo rekisimusi negoredzva apo panowanzoitika njodzi dzakawanda. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri muzvare Esther Masunda vanoti sangano ravo rinoda ropa rinosvika 9,135 units. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura namuzvare Masunda kuti tinzwe nezvechirongwa chavo.
Zvirongwa zvedu takazvitanga musi wa2 December 2014. Tine campaign yatinoti festive season campaign yatiri kutarisira kuwana ropa kubva kune mayouth nemaadults. Takatarisira kucollecta 9,135 units of blood. Tine chirongwa futi chiri kuranwa neclub yedu inonzi Pledge 25 Club Zimbabwe. Pledge 25 Club Zimbabwe iclub yemayouth inopledge out inodonata ropa at least 25 times before they reach the age of 30. Saka iwo vari kuitawo macampaigns avo and the Pledge 25 Club ino contributor about 15% of the national collections atino collecta reropa. Saka ndo mamwe maactivities atinawo kumaclinic edu throughout the country. Tine macampaigns atiri kuita, tine mapartners edu akati sponsor nemaincentives ekupa madonors edu. Uye tiri kushedzera, tiri kukwanisa kushedzera muradio nenzvimbo dzakasiyana-siyana nemusocial media kuti vanhu vauye kuzodonata blood. Saka tiri kuona kuti tinokwanisa kuwana ropa rinokwanisa kumita demand.
Pakutorwa kweropa iri ndeipi type yeropa yamuri kuona imi iri kunyanyodiwa nevazhinji munyika?
Ropa rinowanzodikanwa muzvipatara ndere blood group O. Blood group iri rinokwanisa kupa kune madhona ese vari kunida ropa, asi ivo kana vakurida vanhu vane blood group O vanofanira kupiwa nemu O. Saka blood group iroro rine demand yakakura, ndo rine demand yakakura kuzvipatara, ndo ravanowanzo oda iroro rine demand yakakwirira. Saka isusu seNational Blood Service Zimbabwe tine campaign yatinoitira futi magroup O donors kuti tikwanise kuwana magroup O donors. Uyezve tine donor base yeover 50,000 active blood donors munyika. Tinopinda mudonor base yedu imomo totarisa tonoti maonl donors atinavo ndevapi vari juu, tovaita call in kuti vadonete blood. Especially nguva ino yakadai tino ensure kuti tinoshedza maonl donor edu. Uyezve tinenge tichivhizitira makampani vasati vavhara.
Mushare Esther Masunda ndo vanona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reNational Blood Services Zimbabwe. Vanga vashitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
Munaudze mitambo, makundano eAfrica Sports Council Region 5 Youth Games akauya akaenda achisiya Zimbabwe yakatarisana neremangwana rayo zvine chivimbo mukati. Mutori wenhaudze mitambo Michael Kariati anotipa zvizere nezvenyaya iyi.
Makundano ayaunganidza vatambi vane makore makumi maviri nevari pasi pezera iri akapera nezuro muguta reBulawayo mushure memazuva gumi nerimwe chete achiitwa muguta iri. Zvakabuda apa zviri kuratidza kuti ramangwana reZimbabwe rakajeka munyaya dzemitambo mushure mekunge Zimbabwe yakapedza iri pachinhano chechipiri pasi peSouth Africa. Zimbabwe yakapedza ine menduru makumi mapfumbamwe nenhatu iri pasi peSouth Africa, iyo yakawana menduru dzinosvika zana nemakumi maviri neimwe chete. Zimbabwe yakaita zvakanaka kunyanya munyaya dzekumhanya, umo vakakwanisa kuwana menduru gumi nenhatu dzegoridhe, makumi maviri nembiri dzesirivha pamwe negumi nepfumbamwe dzebronze. Caroline Mandu ndiye akatora menduru yekutanga yeZimbabwe, apo akatora menduru yegoridhe mukumhanya 3000 meters.
Ndinonzwa kufara kuti ndatora gold medal ndatanga kuvhurira Zimbabwe.
Mumwe wavakatora menduru dzegoridhe ndiMary Joy Mugarawazi, uyo anoti akadzidza zvakawanda apo akanokwikwidza kumakwikwi eWorld Youth Olympics ayo akachirwa kuBeijing muChina muna 2012.
Ndashandisa experience ndakawana kumaYouth Olympics China.
Asi Mary anowedzerawo kuti kukunda kwake kungadai kusina kuitika dai pasina mhomho yaikudzirira.
Sapoti yangu yakanyanyisawo inezvozvinyakidza muno.
Makundano ekumhanya aya ari kuratidza kuti Zimbabwe yabika vatambi vanokwanisa kuzotora menduru makore anotevera kunyanya kumaolympic games, uko Zimbabwe isati yatora menduru yekumhanya kubvira yatanga kukwikwidza mumaolympics muna 1980. Asi zviri kuratidza kuti Zimbabwe ichiri kumashure zvikuru munyaya dzemutambo unoteverwa neveruzhinji wenhabvu mushure mekunge chikwata chenyika chakadamburwa 2-0 neZambia mumutambo waive wekugumisira makundano aya. Panguva iyo Zambia iri kubudirira munhabvu, Zimbabwe iri kudzikira zvikuru mushure mekunge chikwata chevakuru chemaWarriors chakatadza zvekare kuenda kuma-2015 Africa Cup of Nations. Kutambura kwaka kuita chikwata chevechidiki mumaregion 5 youth games aya kuri kuratidza kuti pane basa guru rinoda kuitwa kuti Zimbabwe ikwanise zvekare kukunda nyika dzainokwikwidza nadzo. Gore rapera makundano emaregion 5 youth games aya akaitirwa kuZambia, uyezve zviri kunzi gore rinouya angangoitirwa kuNamibia. Mune dzimwewo nyaya dzemitambo yemubasket English Premiership, chikwata chemaRed Devils seManchester United chave pachinhano chechitatu mushure mekurakasa Liverpool 3-0 muOld Trafford nezuro. Chikwata ichi chave nemapointi makumi matatu nerimwe chete masere pasi pechikwata chiri kutungamira cheChelsea icho chakarova hao City 2-0. Mimwe mitambo yemugungano iri yakapera seizvi: Swansea 1 Tottenham 2, Burnley 1 Southampton 0, Crystal Palace 1 Top 1, Leicester 0 Manchester City 1, West Brom 1 Aston Villa 0, Sunderland ne West Ham dzakaitawo mandange 1-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk vateereri, musakanganwe kuti tichange tichitarisa nezvechirongwa chekupa ropa kusangano reNational Blood Services.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosara vari panyanga apo mutungamiri wenyika ari pazororo.
MDCT inodoma vanyori vemapazi akasiyana-siyana zvichitevera musangano wavo weNational Council mukupera kwesvondo.
Zimbabwe yotarisa remangwana rayo munyaya dzemitemo zvichitevera dzemitambo zvichitevera kupera kwakaita mitambo yematunhu yakapera kuBulawayo nezuro.
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
nenwenyu Blessing Zulu talks ya mina Sandra Nyaira na Chris Gandhi.